Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosakana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 28/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuchimanimani kuManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi. Nevaimbo vemutungamiri weNigeria va Olusegun Obasanjo. Zanu PF yopomerwa mhosva yekupindura munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vashanu vafa nhasi kuchimanimani zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu kunzvimbo yeSkyline. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Motokari yemasoja yatadza kumira ikatsika vanhu vashanu vakafira ipapo panzvimbo yeSkyline muno muchimanimani pavanga vakaungana neuwandu hwavo vakamirira kutambiriswa chikafu icho chavasina kuzowana. Mumwe waona izvi zvichiitika vatichaona chinamira. Vati rori yemasoja iyi yashaya mabhureki zvaitadzisa kumira sezvo mutyairi wemotokari iyi anga achimhanyisa motokari iyi.
Pairo rori repfuma remasoja rinonga rabve kuSilver uko richichidai rosvika pagomo manje nofunga mabhureki arusa voti razoende kwai ati anhu tizai saka anhu azotipanda anga akaungana kwakubva iro raende kuende kuchizotorovera pa ambulance kuitira anhu anga akazare mupeste apapo apo. Saka anofunga dani kuma 5 here kana kuti anhu anga ane tizozonaswa hedu kuzoti namba yacho ngei anhu anga ane adini ashaika asipafana ama akakuwara.
Amai Molim Tembo vati vaona imwe chembere ichibuda matumbu mushure mekutsikwa nemotokari iyi uye vati vamwe vakuvara vatakurwa kuendeswa kuchipatara.
Ini ndangoona matumbu angangoripo panze kuti akuputika angotsikwa nemota kwabva aputika matumbu ake kwavhurika dumbu rake zvicho perawo zvaangodaro ndomuonero wandangoita vamwe ndazonge ndongotizawo ndisingasazi kuti zvakamira zvakadini ndotiza ndoti hapane zvaitika.
Ana mukoti vedumba riri kushandiswa sekliniki yakaiswa paSkyline zvichitevera mafasha muecyclone idai vaudza studio 7 kuti vafane vakuvara vaendeswa kuchipatara chechipinge uye vati tinzwe zvakawanda kugurukota rezveutano vaObedaya Moyo avo vatisina kukwanisa kutaura navo pataenda pamhepo. Zvichakadai mumwe wevanga vakaungana paSkyline apa vaZefanaya Mabuka vati vazodzingwa pavanga vakaungana apa vasina kukwanisa nza kuwana chikafu chavanga vakamirira.
Chikafu hatina kuchiwana. Hadzisi kutomboziwa vangoti hanzi hadi muchimbo dzokerai nekuti paitika dambudziko raitika accident yaitika iyo saka dzokerai henyu kumba. Mozodzoka tichazokutaurirai. Havana kutaura zuva.
Chikwata chevabatsiri vakabva kuSouth Africa chiri kufamba nembwa chatanga nhasi kutsvaga vanhu vasati vawanikwa chichishandisa imbwa kuti dzifemedze pakange paine vanhu vakafa zvichitevera kusaoneka kuri kuita vanhu vakawanda. Avo vanonzi vakatorwa nemafashamu aya mutungamiriri wechikwata ichi vaJustin Colbert avo vanoshanda nesangano reGift of the Givers Foundation vaudza Studio 7 kuti vachashanda nemasoja pamwe nemapurisa emuno mukuedza kutsvaga vanhu vasiri kuonekwa. Hurumende inoti ichaedza pose painogona napo kuti itsvage vanhu vese vasiri kuonekwa nechinangwa chekuda kuziva zvakaitika kwavari uye kuda kuziva kuti vanhu vose vakaurayiwa nemafashamu aya vangani. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino vanosvika zana nemakumi masere nevapfumbamwe, uye vanhu vanodarika mazana matatu havazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 kuchimani mani, ndini Thomas chiri pasi.
Hurumende inonzi yabvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. VaObasanjo vakanyora bhuku reutongo hwejekerere muAfrica pamwe chete nemutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vatendai Biti, vaGreg Mills uye vaJeffrey Herbst. Bhuku iri rinonzi Democracy Works: Rewiring Politics to Africa's Advantage. Zvisinei nekumbononoka urongwa hwanhasi, bhuku iri razoparurwa muHarare navaObasanjo navaChamisa pasi peurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reSouthern Africa Political and Economy Series Trust. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana zvavari kuziva pamusoro pekubvutwa kwemabhuku uku sezvo vari kuNamibia, asi vati vachaedza kuti vanzwisise kuti chii chatora nzvimbo. Hatina ukwaniso kutaura navaBiti kana vaObasanjo sezvo vanga vaenda kunoparura bhuku iri kuMalawi. Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe zvaitika.
Haina kuti pakana chikonzero, hurumende yedu haineti nekuputira Zimbabwe kunyara nekuita zvinhu zvinonyadzisa. Manje manje vanga vachiba chikafu chevanhu chakadhonetwa nenyika rese jekerere kuti chipuwe mavictims ecyclone Idai. Pakudhoneta hapana akambovaona, asi pakuba zvinhu zvevanhu ndipo paunovawana. Munhu anenge ane chake chaanenge agadzira, ivo vanongoziva kuzotora. Vatora mabhuku awa havana kupatsanganudza, ende zvatishamisa, vatora mabhuku awa abva auya na former president of Nigeria Olusegun Obasanjo na former AU chairperson Olusegun Obasanjo, akapinda muno hapana kana wehurumende amugamuchira, ada kumuona, ada kutaura naye. Vanhu vasina kana hanya nehistiri nerondedzero yeAfrica, asi vanonyepedzera kuda kuziva rondedzero yeAfrica, asi havakwanisi kana kutambira munhu mukuru akaita saOlusegun Obasanjo.
Saka mabhuku aya atorwa panhandare yendege akuda kupinda navaObasanjo.
Mabhuku ava sezvamunoziva vaBiti navaOlusegun Obasanjo naGreg Mills vakanyora bhuku reDemocracy muAfrica ravari kutenderera pasi jekerere. South Africa vakagamuchirwa nemufaro, vari kuenda kuMalawi vari kunogamuchirwa nerufaro, asi munomu vatorwa sevatorwa, vatorerwa mabhuku, vanyimwa mabhuku avo. Kunyadzisa kwazvo. Hamusati tamboona nyika yakadai yekuti inonyadzisa munhu akaita saOlusegun Obasanjo, munhu mukuru kune vanhu vese vari kutonga muno muZimbabwe, munhu akabatsira Africa, vanhu vaidhoneta zvinhu even kunyaya dzerusununguko. Vanhu veNigeria, mukuru akaita saOlusegun Obasanjo ndiani nani arimo muhurumende iko zvino angati angaidzana naye, wokuti paairport panoita vanhu vanofunga kuti vanotorera Olusegun Obasanjo mabhuku. Kunyadzisa pasi rese reAfrica.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001 202 465 0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevanomwe vafa zvichitevera kutsva kwaitika pachivakwa muguta guru reBangladesh. Vamwe vanhu vanonzi vajamba nepamahwindo kubva mu19th floor muchivakwa chemudhaka vachiedza kutiza moto wanga uchibvira. Vanhu makumi manomwe vanonzi vakuwara vachiedza kutiza moto uyu. Vanhu gumi nevaviri vafa uye vamwe makumi maviri vakakuwara zvichitevera kuputika kwaita bhambu panze penzvimbo yekudyira muguta guru reSomalia Mogadishu. Vaona zvichiitika vaudza Somali Service yeVOA vanoti bhambu raputika pamberi pemusuo wemba yekudyira mugwagwa wemaka awa mukurama ndo rauraya vanhu ava. Bato reZANU PF riri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvekugoverwa kwechikafu kuChimanimani neChipinge uko kune vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo Tropical Cyclone Idai. Vamwe vagari vekunzvimbo iyi uye mapepanhau akaita seNews Day neDaily News vari kuburitsa nyaya idzi vachiti ZANU PF yaendesa motokari nenhengo dzayo kunogovera chikafu uye vanonzi vari kunyima vamwe vasiri nhengo dzebato iri. Asi ZANU PF inoti iri kungobatsirawo nemotokari dzayo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeZANU PF uye vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda pamwe nemutauriri weMDC kuManikaland vachimirira Mutasa Central mudare reParamende vaTrevor Saruwaka. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Vakapa kuuya chikafu munharaunda. Vanhu veZANU PF wakabva wada kuchitora chikafu chiya kuti vaite sendiwo vauya nacho. Dai vakagumira ipapo zvaitova nani. Dai vakatora vachichipa vanhu vese vari kutambudzika tinoti mhosva yavaizova nani. Asi vakanyanya kurwadza ndezvekuti vaakutanga kuti iwewe hausi wekuZANU PF haufaniri kuwana. Namwari namwari padambudziko rakadai ZANU PF ngainyarewo ngaizwewo tsitsi.
Vamuponda pindai tinzwe.
Ipa baba chiri kuitika ndechekuti MDC yapererwa nekuti ini ndakaona chakaitika nezviri kuitika ndekuti MDC yanga ichitaridzira kuti Zimbabwe ichapererwa iwo wozopinda ione kuuya nemadhona because vanozvi kuti ipati yemadhona ndiyo inofanira kunge ichiuya nerubatsiro chete. Asi wakashamisika kuona ZANU PF ichimiramira ichiisa mota dzayo dzakanyorwa ZANU PF ndo dzimwe dzaiye maoterain vehicles ma4x4 aya akapiwa maMP nemaofficials epati akapinda mumusha achibatira kutakura zvinhu kubatira kudistributa zvibhozi zvimwe zvaiva nemahelikopta zviya nemagonyeti asi aiperera kusina vanhu saka mota dzakapinda kubatsira kudistributa chikafu ichi chekuti hati ZANU PF yakazopindai nemota mota dzeZANU PF maida kuti dzikasapinda kuti muvanhu motanga kupomera mhosva zvakare kuti ZANU PF maona vane mota nyowani asi vanhu vari kutambudzika kudai mota idzi dzashanda dzapinda unobatsira saka ipapa vanhu MDC please let us be mature.
Vasaro vakapindai utinzwa
tikaramba tiine tsika iri kuitwa neZANU PF kuti vanoramba zvavanenge vange vachiita unobatwa muoko wako uri muchigaba chine mabhanzi woti hausiriwe zviri pachena ende havana kuzvitanga nhasi ZANU PF toziva kuti itsika yavo nguva nenguva. Isusu pakaita dambudziko rekuchipinge chimanimani inini semutauri weMDC muManikaland ndakatonyora gwaro randaitokurudzira vanhu kuti rubatsiro ngaruende nekuna honorable sako nekuti ndinozvitambira kuti maparlamentarians nisi nabato tiriwe bato ripi kana tamzigo rawa sari wani takatisi takato tanga kukuru zira kuti umatiro ngaru uye chero nani zwake kiti wano wa wiro neda mzigo wano wemu Zimbabwe tikato tawaro zakari kuti urumende ino gochema chema kuti waruta gamota seiru batiro weseiru iyo zanupe vine ma 4x4 ayaka piwa kipia zori timari zakabiwa kana kunana chiyadwa tatiku chema sewana we Zimbabwe kubiwa kuri kunyanya asa saizozo takushama kuti hatiku chema kuona mota zanu PF takanyo zanu PF asindi uzaiwe kuti zicheko zanu PF zinozo dikana paku liya
vamponda kwa motokari zese ze hurumende zakaenda kupi sei batole zanu PF rine mota zakawanda udarika ze hurumende
ai waka blessing nyayari kuti ndewe kuti hatisi kuti mota zanu PF zakawanda udarika ze hurumende MP we zanu PF ane mota yakabva kupati saka mota idzodzo ndodzo vanenge vachishandisa dzepati dzakanyorwa kutoti constituents yakati nemota saka zanu PF sebato rinoshanda nevanhu vakatomobilaza ma MP ese enyika kuti no kana uine mota uya tibatsire chi vana venyika vatambura in uyu comrade watikutaura nawo hausi kutaura zvine mafeti ini hatingatichi mhosva yekuti wazopfekere tishiti akapfeka zanu yakanyorwa zanu PF asi dai kurudzi pari kunzi kana usina tishiti yezanu PF hawani chikafu ya ndo mhosva yakutaurika iyi because zvimwe zvacho zvakutaura kutsvagiridza so kuti wakapfekere hembe yakati uchipa vanhu chikafu aiwaka izvozvo ndo zvinoratidza kuti MDC kufunga kwachoka ndeko yako yehumbimbi ndoga kuti kana ndisingatongi ndaiparire nyika yacho zvechikafu zvaita kana tabva pachikafu ngatichitoso kuti vana vaivai vakapwanyura zvikoro zvikoro zvavakwa
nauti
kuti adzererwa
vamuponda imbotisiyai vapinde vasari wakatipete chirongwa
ya tinoda kuti tibatsire vanonzi vamuponda kuti ngavanzwisise kuti kune inonzi government policy painenge ichiita urongwa hwayo government policy inojekesa pachena kuti zvipfeko zvebato hazvitenderwi haisiya yekuti ichoite munhu kuti anazvo here kanzi haana hazvitobvumirwi pese panoitwa magovernment programs saka kana ari muhurumende mupati inoti iri kutungamirira nyika vasingatozivi mutemo wenyika yacho ndo panototangira matambudziko edu chaiwo uye zvinododa tanzwisise kuti hatisati tabva padambudziko rechikafu pane vanhu vasati vawana chikafu saka izvi zvaari kuita izvi zvinorwadza kune vanhu vari kufa nenzara vari kudya magwavha vari kutambudzika vari kubika mabhanana iye achitudza kuti nyaya yechikafu takatopedza nayo takuenda panext stage inext stage yevanhu vari kutora zvinhu zvevamwe
zvamunoti government program please this is a program where everyone is involved you cannot call it a government program as if government yeriti no nditi nemonopoli yekubatsira vanhu maorganizations ese they are free to go onto the ground kimimi as even as MDC you are allowed hapana kurambidzai handiti
nhengo yezanu PF vari muzvinabhizimusi vagilbert muponda manzwawo zvakare kubva kumutauriri wemdc mudunhu remanicaland vachimirira mutasa central mudare reparamende vatrevor saruwaka vaviri ava vanga vari parunare muharare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 Vanhu vakawanda vaungana muHarare vachicherechedza mwedzi wekurangarira mabasa anoitwa nevanhukadzi vazhinji vachiti zvakakosha kuti paitwe mutemo unoomesera vanhu vasingatevedzeri zvinodiwa nebumbiro remitemo pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera
Vakawanda vataura pamusangano wanhasi vati nyika ine bumbiro nemitemo inosimudzira madzimai asi hapana chido chekutevedza zviri mubumbiro iri Gweta vachishanda nesangano reWomen's Coalition muzvare meseji ravani vati bumbiro rine zvikamu zvakawanda zvinosungira kuti pave nekuenzana kwemikana pakati pevakadzi nevarume asi izvi hazvisi kuitika nekuti hapana kuzvipira kubva pane vari pazvigaro
tikwanise kurigadzirisa panoda kuva kune kuzvipira kunoitwa nehurumende kuzvipira kunoitwa naivo vemapato akasiyana-siyana kuzvipira kunoitwa mupublic sector muprivate sector nemumabasa chaimo makasiyana kuti pese panenge pachiitwa pane nzvimbo dzimwe dzinenge dzichida kugadzirwa vanhu vaone kuti panoitwa kuti madzimai nevarume vange vachinge vakamirirwa zvakafanira.
Vatiwo handi hurumende chete isiri kutevedza bumbiro, vachiti dambudziko iri riri mudzisvondo, masangano akasiyana siyana, makambani pamwe nemayunivhesiti. Vati sekuona kwavo paramende inofanira kudzika mutemo unotara zvirango zvekupa vanotadza kutevedza bumbiro nemitemo inoenzanisa mukana pakati pevakadzi nevarume.
Pange panodiwa mutemo unogadzirwa unenge wakamirira nyaya yegender parity uchinatsokutaura masteps sekuti kana pachinge paitwa maappointments anenge asiri kukurudzira gender balance, chii zvinoitika kumaappointments iwawo? Anonzi ari pamutemo here kana anodikirwa kuti haasi pamutemo? Vanhu vanogona kuita sei kana vachienda vachinoendawo kumatarendi mhosva vachimhanya nenyaya yekuti aiwa taita maconstitutional rights atekerewa, zvinenge zvichizofambiswa sei? Izvozvo zvinogona kudetsera vanhu panyaya yekuti tione kuti gender balance ingachengetedzwa sei.
Mumwe wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai zvakare achiita zvidzidzo zvemutemo muzvare namatai kwekweza, vati hazvivashamisi kuti hapana kuzvipira pakuenzanisa mukana nokuti varume havadi kurasikirwa nemasimba.
Varume vane zvakawanda zvekurasikirwa nazvo nenye pakana tikaisa that balance to say it's a 50-50. Because men ndo vanga vachienjoya mabenefits in the patriarchal system, ndo vanga varivo vari kupfugamirwa nekuombererwa nekuitirwa zvinhu. So you would realize kuti because there are more men who are in power, they are very reluctant kuti vaite sei, vasiyewo vakadzi vachiwanawo that 50-50 because it means losing power.
Vati vakadzi nevarume vanofanira kushanda zvakasimba kuona kuti mikana yaenzaniswa, sezvo kutadza kuita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo yenyika.
So we have to put pressure, men included, women also, putting pressure kuti tiri kukumbirawo kuti zvatakanga takanyorerana pasi makatidedza kureferendum tikaenda takanosunga mazambia nemadhuku tikaswera tichitsva nezuva tichivhotera izvozvo zvatanga takawirirana zviya zviya, because that is the social contract. Could you must account to the people.
Mukuru wesangano reHelpline Zimbabwe iro rinoshandira kudunhu reMashonaland Central, amai Eunice Hove vaudza musangano uyu kuti kunyange hazvo bumbiro rakanaka chose panyaya yekusimudzira madzimai, bumbiro iri harizivikanwi kumaruwa.
Asi ndichitora inini semuenzaniso nekwandinoshanda kuMashonaland Central, unoona kuti madzimai aikoko haana, ane nzara yeinformation. Wongu, there are provisions for them to better themselves, but the information is not cascaded to the grassroots, and that inhibits the balance for better for the women in rural areas.
Vatikana madzimai akaziva mutemo anokwanisa kurwira kodzero dzavo zvine simba. Musangano wanhasi waitwa senzira yekucherechedza kukosha kwemadzimai, National Women's Month, uko kunoitwa muna kurume gore rega rega. Musangano uyu waitwa pasi pedingindira rekuti hashtag balance for better uye wange wakarongwa neStudio 7 ichishanda neMedia Center. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba vari kutungamira chikwata chine vamiriri vemapato ane nengo mudare reparamende chiri kushanya kuSouth Africa kunodzidza nezvemafambisirwo esarudzo kubva kusangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reIndependent Electoral Commission of South Africa. South Africa iri kugadzirira sarudzo dzayo idzo dzichaitwa musi wa8 Chivabvu gore rino. Vari kumirira mapato avo vari muchikwata ichi vanoti vaDouglas Ngonzora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vamunyaradzi Paul Mangwana veZANU PF, vaObert Gutu veMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, vamasango Matambanadzo vebato reNational Patriotic Front, vatemba Muliswa ava vakazvimirira, pamwe nemamwe makomishina eZEC anoti vaKubani Moyo navautoile Slaigwana. Vagutu vanoti chikwata chavo chadzidza zvakawanda kwazvo kubva kukomishini yesarudzo yemusouth Africa iyi mumazuva maviri avari munyika iye. Zimbabwe inotarisira kuzoita sarudzo dzayo muna 2023. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro perwendo rwavo.
Tiri kuno kuSenjurian kuSouth Africa, kwatanga tiri pa yatinangoti muchirungu study tour IEC Independent Electoral Commission munomu South Africa tangasiri delegation ya wano wakati wandei kubwa ku Zimbabwe chinangwa che ducho kuya kuno changa chiri chokuti tidzidzewo nokuona avo kuti ve Independent Electoral Commission munomu South Africa vanombozvifambisa sei sezvo ivo vari kugadzirira kuita maelections avo musi wa May 8 gore rino saka yanga iri tuwa yekuti tidzidzewo tatidza zvakawanda vachititaridzawo zvavanoita kugadzirira kwavanoita vachititaridzawo zvose nezvekuti kana vamusoro kuvhota vanhu vanenge vachivhotefa sei nyaya yekuti kana maresults achibuda anenge achizotumirwa kumasenders anozenge achizopasanura kana kutepfenyura maresults nenzira dzakaita sedzipi saka tingangoti tatidza zvakawanda zvokuti patapedza zuva rechipirira nhasi tanatsonzwa kugutsikana kuti kufamba kwataita kuuya kwataita kuno kwativhura pfungwa nekuti jekesa nezvimwe zvatasingazivi taakuziva
vazhinji vangada kuziva kuti zvinobatsira nyika nenzira ipi tichiona kuti Zimbabwe inotozoita sarudzo muna 2023 imi muri kuenda kunodzidza zvinhu izvi nhasi
zvinobatsira nyika zvakanyanya jonga ndoda kuti vatereri vanzwisise kuti nyaya yemaelections muchirungu vanoti ivo election haisiri an event it is a process ndoona sokuti ndodambudziko ratinowanzokusangana naro muZimbabwe kuti tinongozoti kana pane zuva ratarwa rokuti maelection achaitwa musi wakati ndopatotanga kuda kumhanya mhanya kugadzirira kuti zvinhu zvose zviripo here maballot paper achazenge achigadzirwa kupi masecurity features acho anenge akambomira sei nezvimwe zvakadaro code of conduct dzevanenge vachikwikwidza dzinenge dzichizogadzirirwa sei zvino nguva zhinji tinoona kuti tinozopinda maelection tisinawanatsogadzirira saka zvinobatsira pakuti 2023 tingangoona sokuti kure asi haandi kureba nokuti election iprocess haisi event
vagutu chinonyanyonyunyutwa nacho musarudzo dzemuZimbabwe kupindira kwavanoti kunenge kuchiitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika mukufambiswa kwebasa neZimbabwe Electoral Commission zvinhu zvokuti kana dai makaenda kunodzidza kune vamwe hamugone kuzvimisa izvozvo zvingagadziriswa sei
izvo ndozvimwe zvatibatsira nokuti ndataura ini kuti pane vamiririri vemapato ari muparamende ini ndandakamirirawo MTCT izvo zvatipa mukana wokuti tizivane tikurukurirane titi kana zvatigadzirira maelections tisangoita zvimwe nguva zvokungofungirana nokuti tee tisina kuwana mukana kana kuti mikana yekugara pasi tichionesana saka izvi tazotozoona kuti musouth africa ndo zvavanogara vachiita mapati chero anokwikwidzana vachionesana vachiita anonzi maliaison committee kumusha tinawo kuZimbabwe asi nguva zhinji maliaison committee yedu anowanzogara kuita misangano kana election yava pedo zvinowo kunowo kutaona sokuti vanotogara vachionana vachitaurirana nguva dzose
vanga vari vaobert gutu vari kumirira bato reMDC inotungamirwa namuzvaro Tokozani Kupe vari parunhare kucenturion kusouth africa nestudio 7 Tereri musakanganwa muchirongwa che Women's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa necyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera regaichimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuChimanimani mudunhu reManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbo vemutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. ZANU-PF yopomerwa mhosva yekupindira munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuChimanimani nechipinge. tabva tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tinokupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.